COVID yagara iri muzvikoro medu temu yese ino. Hongu kune mamwe cases atanga kuitika apa patanga kuita yatinoti surge or rise macases eCOVID. Asi tiri kukwanisa kuzviriritira nekuzvidzivirira COVID-19 muzvikoro nekushandisa mastandard operating procedures edu uye nemaprotocols eWorld Health Organization. Mazamanisho ari kuenderera mberi zvakanaka.
Tiri kuona kuti denda reCOVID-19 iri riri kukwira panguva iyo vana vari kunyora bvunzo. Zviri kufamba sei kune vari kuwanikwa vaine COVID-19 vachinyora bvunzo?
Vane COVID vanongonyora semanyorero avaiita gore rakapera vari muisolation, zvichiita kuti vasatapurira utachiwana hweCOVID-19.
Tiri kunzwawo masangano evarayiridzi ari kuti nhengo dzavo dziri kurangwa mabasa. Muri kukwanisa here kuwana vari kunyoresa bvunzo?
Hatisati tisanyanya kunetsekana nenyaya yekuti tingashaya maticha vari kunzi havasi kuiiejeleta. Tinofara chose, tinohwa manyukunyuku nekuti maticha edu vari kuramba vachienderera mberi nebasa kuti bvunzo dzevana veform 4 neform 6 dzienderere mberi.